Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hatati awana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika, international observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo. Asi maonero edu ndeyekuti samizi dzedu dzatanga zvakashata, pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira kwesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takaorwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa anoshora hurumende nebato reZANU-PF achiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change anoita misangano nevatsigiri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvinhu zvizhinji zvava kutanga kuratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichatadza kuitwa nemazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti makore apfuura matare aizopindira munyaya dzesarudzo mushure mekupedzwa kwesarudzo, vachiti asi gore rino matare ndiwo ave kusarudza vanhu vanokwikwidza uye ndiwo ava kurambidza vamwe vanhu kukwikwidza. VaMakoni vanoti patova nedambudziko pamusoro pekuchena kwesarudzo idzi, vachiti pamwe zvinhu zvichachinja mumazuva mashoma asara awa.
Mamiriro esarudzo kusvika pari zvino haasi kufadza, nokuti panguva ino tiri kusangana nezvinhu zvatina kumbobvira tasangana nazvo musarudzo dzenguva dzapfuura dzakaitwa kubva zvandanyanya kushanda munezvesarudzo kubva muma2000. Chokutanga ndechekuti takanga tisingasangana nenyaya dzakawanda dzekuti kubva kumanomination court tinosangana nenyaya dzinenge chenzwa kumatare dzakawandisa. Asi gore rino, sarudzo dzegore rino dzasangana nenguva yekuti tiri kuona matare achitora center stage panyaya dzesarudzo, chinova chinhu chisinganyanya kutarisirwa kuti chinoitika sarudzo dzisati dzaitwa. Kazhinji kacho tinoziva kuti matare anonyanya kuuya pamusure mesarudzo pakuitwa maelection petitions, vanhu vachiti aiwa sarudzo hatina kuitwa zvakanaka. Asi maonero atiri kuita nawo anoita sekunge pane zvizhinji zvisina kuitwa zvakanaka election management board yedu ZEC.
SeZESNI munoti pamusoro pematambudziko ari kuonekwa neavo vanoda kukwikwidza asi vachitadziswa nematare?
Tatarisa matambudziko akawanika nevavo vaida kukukwidza. Kazhinji tikanyanya kutarisa zvakaitika kubhuruwayo, tinoona kuti dare rebhuruwayo renomination court ranga riri dare diki diki risingakwanisa kuti vanhu vose vanoda kukwidza vanga vari mudare iroro nguva imwe chete. Ndaverenga judgment yakabudida ikoko iri kuratidza kuti dare iroro raingoti vanhu 12 kusvika ku15 ndovaikwanisa chete kunge vari mudare iroro, kureva kuti vamwe vese vaida kukwikwidza vanga vakamira mumutsara vachitadza kupinda mudare. Asi tozoona dare richitonga kuti aiwa vanhu ivavo vanga vasiri mudare. chinova chinhu chinokashikamadza, chinova chinhu chinotisiririsei, nokuti takatarisa bumbiro romutemo rinoti munhu wese anokodzera kukukidza. Munhu wese anofanira kunge achipiwa mukana wakafanira kukukidza. Asi kana dare ririro ratadza kuti courtroom yakafanira yakakura kuti munhu wese angagara imomo uyezve abatsirwe panguva yakatarwa, hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvishuvira macandidates. Zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti iro Ezekiel Moto tatarisana nenyaya yatanga tisina kumbobvira tamboona vanhu vati one day varoda kukwidza. Saka tadii kuti tiite kuti vanhu vanoda kukwidza vese vakwanisa kukwidza, nokuti izvi ndo zvinotarisirwa nesection 67 yeconstitution yedu.
Saka tingati pari zvino zvichabuda musarudzo izvi zvinenge zvakachena here kana kuti patova nedambudziko?
Parenge patotanga kuita dambudziko, nokuti kana vanhu vanofanira kunge vachikwikwidza vachitadza kukwikwidza pamusana pokuti vari kunziwo vanonoka kupinda mudare, isu tichiziva kuti dare racho courtroom yacho idoko doko haikwanisa kunge ichiita kuti vese vakwanisa kunge vari panguva imwe cheteyo. Izvozvo zvinokanganisa sarudzo.
Ko vekune dzimwe nyika varakauya kuzoita observe my elections achiitwa, chii chavari kufunga vachiona zvakadai? Vadina zvavo kungodzokera, chavari kutarisa pachii?
Hatisati tawana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika, international observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo, asi maonero edu ndeyokuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata. Pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka. Nguva ino takatarisira kuti zvoo kuti zvichabuda kumatare ekumusoro zvakamira sei, nokuti kunzwa kuti avo vakanga vachida kukwidza kubhuruwayo dare rehaikoti rakati havakwanisi kukwidza, vatora nyaya yavo vachienda kusupreme court. Saka tinongotarisirawo kuti iyo vhiki ino supreme court ichaonawo mukana wokuongorora zvanga zvichiitika yotipawo zvainofunga pamusoro pazvo.
Imimi sezesni munoti kumatare edzimosva, munoti kuzek, munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro penyaya dzesarudzo?
Musarudzo dzatasanadzo idzo, kurudziro yedu ndeyekuti sarudzo idzi dziitwe pasina mhirizhonga uyezve dziitwe pamutemo. Saka tinongokurudzira vezeki, tichikurudzirawo matare edzimosva kuti pane nyaya dzinoita nezvesarudzo vange vachitarisa nyaya idzodzo pasina divi rakarerekerwa. Chikumbiro chedu chekuti kana iri zeki ngaiite basa rayo nemazvo, yakazvimirira iri independent. Kana ari matare ngaaitewo mabasa avo vakazvimirira vari independent, vasina anoambunyikidza. Siyai matare aite basa rawo.
Avo vange vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kumutauriri webato reZANUPF vatafadzwa mugwadi yanga isati yapindurwa. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Advocate Nelson Chamisa, vakashora mutungamiri wenyika zvekare vari mukuru webato reZANUPF vaEmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka, uyewo kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimosva. Tobias Mudzingwa akanga ari kumarondera nezuro akauya nenyaya inotevera.
Wapinda haram kwa mana?
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaada kuchiita, hatiteheri sadza mutekweka, haungatori 12 masits anofanira kukondestwa. Munangagwa neZANUPF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mtuli vasina kondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowira nenere.
Vashorawo kutadziswa kwavasevhi yakasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidates through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Ene ndangi zadeka sukuera akangopinda. Ndoziva kuti panumber 1 maicheta mukoma. Panumber 2 hapana munhu. Panumber 3 hapana munhu. Panumber 4 kasukuera. Panumber 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare. Vachamisa vati kune vakuru vemuzanu PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe wemugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato rezanu PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marodzi akangofa mapotozo izvozvo, kana vashandi vacho havabati kuzvakanaka, zvikoro zvadhura, neachambisa vapinda nyika yedu rwashuka.
Mashoko aya atsinirwa navaGodfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tingokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana President Advocate Nelson Chamisa. Tibvise nhubudzi nanadada idzimbavha mondi dzatatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana titongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai, uku kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika. Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachizvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kuramba vachishora hurumende yeZimbabwe nebato riri kutonga reZANU PF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zviri kuitika muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kusimuka neuwandu hwavo zvichivhota kuti zvinhu zvivanakire. Izvi zvinoteverawo mashoko akataurwawo nevaimbova meya weguta reJohannesburg vari mutungamiri webato reAction South Africa vaHerman Mashaba ekuti kana bato ravo rikapinda muparamende richaona kuti vatungamiri veZANU PF havabvumidzwi kupinda muSouth Africa uye mari nezvimwe zvavainazvo muSouth Africa zvigotorwa nehurumende. Tabata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edi Mahembe kuti tinzwe pamusoro penyaya idzi.
Mashoko akataurwa navamashava vanova ivo vaimbova mukuru weguta reSouth Africa vari meya uyezve vari mutungamiriri mukuru webato rinopikisa muSouth Africa reAction SA. Mashoko akati wandei asi kuitira vamwe vanga vasina kumanzwa ndikangodzokorora hangu matatu chete. Rokutanga ravakataura vaiti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa vatungamiriri veZANU PF muZimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, UK neEU.
vaiti ngazvirambe zviripo zvirango zvinobvuma izvozvo. Chechitu vaiti kana bata ravo reaction SA rikakunda musarudzo dziri kuuya idzo muna 2024 muSouth Africa, vanoda kuti pazoitwa mutemo unoti vatungamiriri veZANU-PF vasabvumidzwa kupinda munyika meSouth Africa, uyezve vatungamiriri veZANU-PF vane upfumi huri muno muSouth Africa vaupfumi uhwo unofanira kubatwa.
Dr. Mahembe, vamashava vanogara vachitauravo pamusoro pekupinda nekubuda kwevabva kure muSouth Africa, vati vachinja here maonero avo vanoti pamusoro penyaya iyi?
Maonero angu, vamashava vanenge vasina kuchinja panyaya yavo yokuti vanoda kuti migration, kufambidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, kuve kwakanaka. Nokuti pavakakambena vachida kupinda musarudzo wemakanzuro muna 2021 muno muSouth Africa, vakakambena nenyaya iyo yemigration, asi vainyanyanya kuti havadi kuona zvizvarwa kwedzimwe nyika kunyanyanya veZimbabwe vanogara muSouth Africa vasina mapepa yavanoti iyo illegal migrants. Saka izvozvo zvakaita kuti vamashava vadiwe nevanhu vakati wandei, ndobva vapowa mavhosi akati wandei nenyaya iyoyo.
Veruzhinji muSouth Africa vanofungei pamusoro penyaya iyi, Dr. Mahembe?
Iyo nyaya yemigration iyo inenge ichanetsa takutarisana ne 2024 elections muno muSouth Africa, nokuti kana even tikatarisa kuANC kwacho, vatungamiriri veANC kunyanyanya vechidiki vanenge vari kutosupportawo zviri kutaurwa navamashava zvokuti havadi kuona kune dzimwe nyika vanogara vasina mapepa akakwana. Vachiri vechidiki ava vanenge vachitobudawo vari kumapato ECCC dzomuno muSouth Africa vachitopawo rutsigiro. Zvinoreva kuti pane vazhinji vatori muANC vava kuzviona kuti dambudziko riri muZimbabwe harina kukonzerwa neBritain, harina kukonzerwa neAmerica, harina kukonzerwa neMDC sezvaimbotaura vakuru veZANU-PF kunyanyanya nguva yava Mugabe.
Chimwe chandingada kuziva ndechekuti chii chave kukonzera kuti vamwe vakuru mune zvematongerwo enyika muSouth Africa varambe vachitaura zvekushora hurumende nebato riri kutonga muZimbabwe?
Zvinenge zvaakubuda pachena kuti dambudziko rakawira Zimbabwe iZANU-PF. Saka vanenge vaakutotaura zvakatonyanya mumapato mavo umu kuti maonero avanoita ndeyekuti huore. Kana vakatarisa mapepa mazuva ano zviri kubuda kubva kuZimbabwe, zvimwe zvataurwa zveAl Jazeera, zvinoratidza kuti kune huori hwaita kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure. Uyezve kune nyaya dzinobuda furi mumapepa dzokuti pane vanosungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vamwe vanotorobwa, vamwe vachiurawa nenyaya dzematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinoita kuti vana vamashava ava nevamwe vari muno muSouth Africa vaone kuti dambudziko rawira Zimbabwe iZANU-PF.
Sekuona kwenyu, Dr. Mahembe, izvi zvingakonzerei muSouth Africa?
Kana zvikaramba zvakadaro, zvinoreva kuti ZANU-PF ushamwari hwayo hwayanga inawo neANC hushange huchadzikira, huchingodzikira nokuenda mberi, nokuti even vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takawarwa usununguko tese. Asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Edi Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mashoko ekushora ZANU-PF anobva kuna vamalema nevamwe vavo haana maturo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewZimbabwe.com, mumiriri wenoti muparamende vatemba Mliswa vanozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mugore ra2028 vachiti vamunangagwa vari kuita basa rakanaka. Naizvozvo vanoda kuti vatonge kwematemu maviri ivo vagozokwikwidzavo muna 2028. MuNewsday, sangano reUnited Nations World Tourism Organization richatungamira musangano weCommunication Media and Tourism Training in Africa workshop kuVictoria Falls muna Mbudzi. Munyuzi ya makari ya banga ya African Development Bank, rino di Zimbabwe ndiyo ine urumbo wakanyanya munyikaja kuchamembe kwe Afrika, kujambwe azo mitengo ya zunu kana kuti inflation ichatarisirwa kudzika una 2024. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tanita naye kwese kwese kwaenda ZANPF ZANPF hapana chirikwanisa kuita, marodzi akaparara zvese zvizhinji, hapana chiri kufamba muno munyika, mari reti iri kukwira isunzwisisika, hapana tanda mugwadi nekwachikota ingoti ZANPF ZANPF chavari kumboita chichi chinoratidza kuti ZANPF iri kutonga munyika mokutamburwa, vanhu vari kushupika. Mukomana ngaapinde nyika inake.
Kakata chamisa, chamisa kakata chamisa, donza chamisa oye kakata chamisa oye donza, misa oye kakata chamisa oye donza. Muriko era uko ana joga kande mire. Yanga iri sei weekend yedu, yanga iri sei weekend yenyu mose vashamarari ve Studio 7. Noku kwazi sai mustara mambo Jesu. Di chiti. Wadza sai kunzi 12 ma candidate. E Blawai e Triple C. Asi kukukwikwiza. Jiburikiza nukuda kwa wamunangago. Nukuda kutu wamunangago vapererwa. Havachina kukutarisa. Vashia kutuweta sage. Nua chiti beta kusensa makota. Havachina wago wamunangagwa. Cherove zanu pia vichayo hakushina achavada. Nukuti wamunangago wari kujigane amazavo. Havasi kujigane munuweso. Havasi kujigane mositizenti. Saka wamunangago vapererwa. Havakushansa makota. Kupatengela zimba. Nuku wapa zimari. Wakanga wari kupi 2017. Havapa wakapinde. Wakati kuita ijose iji. Andi wakaporo miso wachipinda ncha. Kuitira zvese vanhu veZimbabwe havana chavakaita vamunangagwa, kana chimwe chinobatika hapana. Zvino vanhu veZimbabwe vari kutambudzika. Vanhu veZimbabwe zvino achangamuka. This is our time now. Musi wa23 zviri kupera. Vamunangagwa mutobva muofisi, musi wa23 zviri kuvharana. Zvenhu zvokushandisa makosi nekuita sei nekubhadhara makosi, enough is enough. Kana Mwari vazarura nzira yavo, vazarura.
Inyaya kudisqualify wakwe ma 10 member of parliament, aspiring member of parliament we CCC ina undibata zvakanaka. Ko how come Zeki akatora ma nomination papers avo ikava register, then kuti yo ichitwa the registers in time? How come? Nokuti tarisaika, kana iwo ma elections enyika anoitwa once in every 5 years, achinzi nomination day ngariti only in one day, and vanhu vacho achinzi from 10 a.m. to 4 p.m. just those hours, idzodzo shoma idzodzo idzo ma elections anoitwa once in 5 years. Why zvichipiwa one day? Why is that time iyo iri limited zvokusvika pakudaro? Ko zvinhu zvakakosha ka zvinhu zvenyika izvi? Alright, if they register those MPs, aspiring MPs, vachiti varegister in a specified period of time, why is the court disqualifying them? Because zvakafanana nemunhu apinda mushopu shop dzinovhara na 4, munhu akapinda mushopu na a minute to 4, hazvichakwanisiki kuti mubudise munhu iyeye, because shop haisati yavharwa. You are forced to save that person irrespective of time, because munhu apinda mushopu shop yenyu isati yavhara. Uye kana chiri chokwadi chokunzi kune vamwe 56 vezanu kumashonaland ikoko waka submit papers after 4, those MPs should also be disqualified. Ndo inonzi 50-50 iyoyo inemaridza pajobe.
Pastudio 7 hapo, pastudio 7 mwakaita wani. Aiwa, ndine mufaro pamoyo zvangu kunzwa kasukuwere achichema. Kasukuwere nganyarare atitwetwe zvakaita amai mugabe. Amai mugabe wakanyarara kuti zi kuita senga vako, because anoziva kuti zanu chiororo, zanu chiororo. Kasukuwere dzikama, tsvangira aichema achipondwa achisungwa, mayuti enyu achiponda vanhu imaona kasukuwere. Nhasi zvamaitira MDC ndozvamaakuitirwa nezano, maakuchema. Dzikama kasukuwere, rega isu zviri tichema, tagara tichichema, tingochema nana chamisa wedu iwawa. Nemaana kasukuwere, dzikamai kuti twetwe chaiko kutodzikama samai mugabe.
Pa studio 7 muri Zimbabwe makadi. Hai ndiri kuchema. Kwedu kunoku kwapinda mambo Herodi. Chifu paakagadzwa mwedzi wapera uyu. Akati munhu umwe naumwe andachifiye abhadhare dhora. Imba neimwe dhora. Tichibvapo pane mari dzaibhadharwa dzokuti wafirwa unobhadhara $5. Izvozvi vakareza kuenda pa 30. Kana uchida pekugara kuti mwana wako awake paside newe unobhadhara $40. Kana waitawo chitakishopu chokuti ubetsereke wonzibhadhara $100. Zvimwe zvacho zvisingaite. Ndaido kubvunzawo kuti zviri pamutemo here, nokuti vanotitaurira kuti gavhena akati ha imimi munofanirwa kurya vanhu avo, ndiwo munofanirwa kuripisa nokudidi. Handiti kusveta simba here? Ingaite Zimbabwe yedu, tibatsireiwo vanhu vamwari kuti nyika yedu ino kuna mambo anotaura kuti vanhu idyai vanhu vabhadharisei kuchingokwidzirwa mari dzetisingazivi kuti ndedzei. Tibatsireiwo vanhu vezimbabwe, tapota.
Pastudio 7, pastudio 7 apo makadini henyu vashamarari nehama dzakateerera. Ndinotenda chaizvo nezvakaita Munangagwa, saka zvichinzi Munangagwa ari kutikambenera. Tarisei zvaakatuma vanhu vefazi kuti vavhundunyire nyaya yekuti 12 matriples haano kunyoresa in time. Chinzwai nhamba yaakutaurwa yezanupiefu yevakanonoko kupinda namapepa kuno Nation Court 56. Saka vawanda ndevapi? Munangagwa wazviisire mhiripiri mumaziso, wazviisire mhiripiri mumaziso ena mukomana. Zvoti kusadzidza, kusasumudzire nyika, unodo kuitawo munhu rudziwe. Wonziramba uripozve for 5 years. Hazvinoitwa namabenzi izvi, zvinoitwa namabenzi. Vapenyu chaivo chaivo havaiti zvakadaro.
Muchikamu chino tinotarisa zvakaitika muAmerica. Muchuchusi wenzvimbo yeFulton County mudunhu reGeorgia, amai Fanny Willis vakazivisa nezuro kuti vapedza basa ravo rekuferefeta mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Amai Willis vanoti vachazivisa mhosva dzavari kupomera vaTrump musi wa1 Gunyana usati wapfuura. VaTrump vanopomerwa mhosva dzekuedza kupidigura zvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia mugore ra2020, apo vaTrump vakakundwa navaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira zvesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kushora hurumende nebato reZANUPF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Makaterera kustudio 7, tichitepfenyura tiri kuWashington DC.